Temora pera kutariongorora nokurutsetse nura kuona kuti vaka vataka babasa rokudrafta vanyora sei zvatata vaudzere tikagutsikana nebasa ravakaita tikavati vachibudisa final draft nomusi wemande. Kana draft yabuda nomusi wemande takudaidza select committee kuti ichiongorora saivo varidzi vakapuwa basa munyaya yeglobal political agreement article 6. Kana veselect committee vagutsikana nebasa rabuda iri tochiriendesa kuparliament. Parliament yedu iri kuzosita musi wa 8 February. Saka musi uyo wainosita parliament yedu tobva taipa basa iri kuti chionai basa ratakaita kumakore mana apfuura parliament yepa report tarisire kuti vachadebata kwere day or two kana vangopedza kudebata then tatipedza basa redu.
Asi nemaonero enyu emamiriro akaita iro bumbiro iri munoona vanhu vachirivhotera here?
Ukaona bumbiro rinonyogwa navamangwana navamonzora navamukozi pane nzombe dzinonyora bumbiro renyika rakanakisa. Imwe nyika dzichauya kuzokopa kuti makanyora sei bumbiro iri zvokuti vana vezimbabwe vachafara nokugutsikana naro.